Manera kanaka muri Zimbabwe ino studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi kuri musi wemugovera chikunguru 11 2020 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Toto ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakakwira nezuro kusvika pamazana mapfumbamwe nemakumi mana nevaviri kana kuti 942. Vafa vava vanhu gumi nevatatu. Masangano evashandi opesana zvikuru nemashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ayo vakataura vari mudare repolitical yeZANU-PF nezuro. ZANU-PF yoyambira vanhu kuti vazvibate uye vasiyane nenzira yekuda kuratidzira munguva ino yeCOVID-19. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakakwira nezuro kusvika pamazana mapfumbamwe nemakumi mana nevaviri kana kuti 942. Vafa vava vanhu gumi nevatatu. Izvi zvinotevera kubatwa nechirwere ichi kwevamwe vanhu gumi nevatanhatu nezuro. Vanomwe vari vanhu vakabva kuSouth Africa. Mumwe chete akabva kuBotswana uye vasere vari vanhu vagara vari munyika. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vanosvika mazana matatu nemakumi maviri kana kuti 320. Tichiri panyaya yechirwere cheCOVID-19. Madzimai emudunhu reMashonaland West anoti haasi kufara kuti hapana mari yati yabviswa nehurumende kuitira kuti iyamure vanhu munguva ino yekuvharwa kwenyika nekuda kwechirwere cheCOVID-19. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Izvi zvakabuda pachena pamusangano wakaitwa negurukota rezvemadzimai nemabhizimisi madiki amai Sitembiso Nyoni uyo wakaitirwa muChinoyi. Madzimai mazhinji akapinda mumusangano uyu aive eZANU-PF. Amai Nyoni vakamanikidzwa kuti vataure chokwadi pamusoro pemari idzi nemubati wehomwe muZANU-PF mudunhu reMashonaland West amai Martha Munondo vakati hapana munhu ati apiwa mari idzi kunyange hazvo hurumende yakazivisa kuti pane mari dzaiswa parutivi dzekubatsira vemabhizimisi pamwe nevanotengesa zvinhu zvavo.
Saka tiri paproblem nyaya yemari idzodzo honorable minister yainzi iri kubva kuministiri kwenyu. Tanga tichikumbirawo kuti vamwe varipo pano vanozonotaura kudzimba kuti mari zvitai amakanzi nyorai nyorai mumawadzi sesu vatungamiriri seni provincial councillor seni number 4 province yemarch west ndini treasurer ndinenge ndiine mari zvongondaiwa ndo mari idzodzi. Saka tanga tichikumbirawo minister kuti mujekesere vanhu kuti ko mari idzidzi dzichauya here kana kuti toudza vanhu kuti mari idzodzodzo hakuna.
Nhengo yeZANU-PF amai Hilda Gweshe vakaudza amai Nyoni kuti sezvo vasisiri kushanda vari kufa nenzara uye vari kutorerwa midziyo yavo nekutadza kubhadhara zvikwereti sezvo vasina mari.
Plus pane vamwe vedu isusu pane makambani zvanga ari pano pamaraya pane Michael Hub vanhu vanga vakwereta mari kuti munhu atange kuti anonohodha something anenge akakweretawo mari ratino kuti ini sezvo COVID yatanga ndipozvo mari inobhadhara pamwedzi pamwedzi mari iyo handisisina kwandinoiwana ratino vandakutsidzirwa kutorwa mudziyo mudzimba notorerwa kunziva kutora firiji ndeyandakabatisa ndandakabatisa kana kuti ingava wadhropa ingava stove ratino vakudawo kuzotora zvinhu zvinokuti hatina chii mari yekuvapa.
Amai Nyoni vakabvuma kuti mari haisati yave kupiwa vanhu vakati iyi inyaya ichiri kugadziriswa nebazi rezvemari. Amai Nyoni vakatiwo vari kutora zvinhu zvevanhu vanofanirwa kuteerera zvakataurwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati vanhu vataurirane sezvo vanhu vakawanda vasiri kushanda.
And I hope that those people that are already bothering you, they can wait, because the president also said people should not ruza each other.
Vanhu vari kukushunguridzai kuti mubhadhare zvikwereti vanofanirwa kumbomira, sezvo mutungamiriri wenyika akati vanhu vataurirane nekuda kwekuti vanhu havasi kushanda munguva ino yekuvharwa kwenyika.
Vamunangagwa vakazivisa muna Chivabvu kuti hurumende yavo yainge yaisa parutivi mari inoita mabhiriyoni 17 emadhora kuitira kuti ibatsire mabhizimisi pamwe nevanozviitira mabasa, sezvo mabasa avo ari kuvhiringwa necovid-19. Zvichitevera chiziviso ichi, madzimai emudunhu rematonand west anosvika zviuru zvinomwe akanyoresa kuti ayamurwe nemari iyi, asi kusvika pari zvino hapana munhu mumwe chete ati awana mari iyi. Musangano uyu waive wekuongorora kuti madzimai vanotengesa pamwe nevemakambani madiki vari kuyamurwa here nehurumende munguva ino yekuvharwa kwenyika nekuda kwechirwere checovid-19. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Masangano anomirira vashandi anoti haasi kufara nemashoko emutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa, ayo vakataura nezuro vari mudare repolitibru yebato ravo. Vamnangagwa vakayambira masangano evashandi, machechi nemasangano akazvimirira kuti anangane nemabasa avo ari pamutemo, kwete kupindira mune zvematongerwo enyika. Studio 7 yanakwanisa kubata sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions kuti tinzwe parimire. Asi tabata mutungamiriri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObet Masaraure kuti tinzwe pamire masangano evashandi.
Pamwe vamunangagwa vanogona kukangamwa kuti chinonzi matongerwo enyika chii. Isu atitarisa nyaya yematongerwo enyika, totarisa kuti kana paine pfuma yaunganidzwa yenyika, ipo homwe nomwe awane chimedu chake akwanise kuzvidyira, akwanise kuzogutawo. Tarisa vatiri vashandi, totarisira kuti pane kaungana pfuma yenyika national kids, zvingave mari dzabva kumadiamonds, zvingave mari dzabva kuvarimi vezvobhako, zvingave mari dzabva kuindastri dzaunganwa dzehomwe yenyika, tinotori nekodzero yekuona kuti homwe iyi yapakurwa sei, nekuti homwe imomo ndomunobva masarari dzedu, ndomunobva raramo yevana vedu kuti vaende kuzvipatara, kuti vaende kuzvikoro, kuti vawane chekupfeka, kuti vawane pekugara. Saka hatingaregi kutaura kuti nyaya yekuti homwe yedu pamwe yenyika yabiwa yavandudzwa yatingati corruption, nekuti kana pakabiwa mari zvonzi varayiridzi pamuvashandi nyararai, hamunine zvekubiwa kwemari. Asi tichiziva kuti imomo homwe yaborwa, dura rakaborwa here, ndobva tatitaura kuti tizonokorawo tiwane kudya. Hatinyarari pakadaro. Isu politics hatisingangoite chete ndedzemapato, we are not partisan. Asi politics dzekupakurwa kweupfumi hwenyika, izvo ticharamba tichidziita, nekuti ndidzinoita kuti isu tiraramewo, titoriwo nesimba rekuti tikwanise kuita hodhi vatungamiriri vedu to account.
Vamasaraure vamunangagwa vari kuti izvo imi muri kumirira nerekuti muri kumirira vashandi, asi muchokwadi muchishanda nemapato ezvematongerwo enyika mine chinangwa chekuda kuvhiringa zviri kuitika muZimbabwe.
Hai, hai, tinomirira vashandi zvakanyanya. Asi kana dzimwe ndidzenguva nhuna dzevashandi dzikange dzavarwadza ivo vachidzinzwa, vanoona sekunge taakuita zvematongerwo enyika, matongerwo enyika avanotaura iwayo. Handisingazivi izvozvo kuti vapato vanopikisa. Munhu ane chikwereti chako haakupe mutemo wekuti chikwereti chinobvunzwa sei. Vamunangagwa vane chikwereti chevashandi chekurega kuvabhadhara masalari avo, vakavabira masalaris avo vachishandisa vamutori mune kubva muna 2018 pavakachinja vachinyeba kuti US dollar nemabhondi tichinjonudza makuvana mabhondi yani same value yesalari yavo. Chikwereti chavakatidira chaane makore.
Vamunangagwa vakatiwo masangano evashandi akaita serenyu pamwe nevemachechi akaramba achipindira munyaya dzezvematongerwo enyika, hurumende inogona kuabhana. Munotambira sei mashoko iwayo?
Pamwe pavakatitura mashoko iwayo vanga vasina kuverenga bumbiro remutemo. Matrade union haana kwaanorejistiwa. Matrade unions anorecognisiwa naemployer wavo, asi haarejistiwe. Mukaenda mugwaro redu reconstitution pasection 65, munhu wega wega anonzi mushandi ane kodzero yekutovamba. Vanototanga nekuvamba, une kodzero yekudovamba kana union yako, une kodzero yekujoina imwe iriko, une kodzero yeyo hapana angaibe, ende kodzero iyoyo hapana angaibvise kwauri angave ikodzero yemutungamiriri wenyika kana ane zvake ikodzero yawo inayo semushandi nekuti zvinozikanwa kuti une kodzero dzako dzingava dzaungabirwe naemployer kana ukarega kumira mira zvine
avo vanga vari mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vachitaura vari parunhare vari muHarare. Sezvo tichitema tisina kwatinorerekera, tabata mushandi mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi kuti tinzwe divi reZANU PF panyaya iyi.
Havanei nokufara kana kusafara nemashoko anotaurwa navamunangagwa because chavakangoudziwa nomutungamiriri wenyika. Mashoko ari pajekerere ekuti ngavaite basa rokumirira zvino zvevashandi. Vashandi vane nhunha dzavo dzakawanda dzinofanira kumirirwa neZCTU nana ZFTU, asi havasi kukwanisa kuita basa iroro iro vanomhanyira kuti hanhashumba dzisiri dzavo. Muchikaranga, tine chikaranga chokuti tanhai dzamunosvikira dzokudadamira munorumwana mako. Uno takaona vamutasa mutungamiriri weZCTU achiita iye vatete kana kuti achizviita vatete pakati pachamisa nakupe namudzuri namangoma nani nekupatsanurana kwavari kuita naizvozvo. Bvunzo waingobvunzwa navamunangagwa ndewokuti pavanoita zvose izvi kusanganisira nokuita misangano yokuputa nokuita maviolent demonstrations vanenge vapedza here zvido zvavashandi, vanenge vapedza here kumirira vashandi.
Masangano yatataura nawo vamugwadi ari kuti iwo chaari kuita iwo chete kuzvira kodzero dzemushandi kuitira kuti izvo ange achipuhwa muhoro wake wakanaka, kwete kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika.
Nyaya yamunofanira kuziva ndeyokuti kubva musi watakakuenda vashandi vomuzvipatara manesi pastrike, hurumende yakati iyo zvaonekwa kuti zviri nani kuti tibatsire vana ava nokuti ndovanonzi mafrontline workers vari kutora risk kana kuti danger yakawanda mukurapa nokubatsira vanhu vecovid 19. Hurumende ikati iyo takuwedzera salary yavanga vachiwana ne 50% pamusoro paizvozvo tichavapa allowance ye $75 allowance on top of what they are getting. All that combined zvinoita kuti vawane mari iri pamusoro pepoverty bottom line, zvichiratidza kuti mushandi abatsirwa. Hurumende yatora decision yekuti aiwa ngatipe mushandi payori ivo vana ZCTU nevasangano yakazvimirira oga, instead yekuti vachikomplimenta hurumende kuti ha izvaonekwa izvi zvaitwa zvitazviona, totangira papi tichikumbiravo kuti tirambe tichikurukura tichienda mberi kuti zvimwe zvinoda kuwedzerwa kana kuti zvinoda kutarisa zvitaridzo. Ivo havaite izvozvo, vanowanika vachikurudzira vanhu kuti pindai mastriti munopwanya munouraya mabhizimisi, murove vanhu, mupwanye motikari dzehurumende, mupwanye motikari dzemapurisa, mukonzerese mhirizhonga. Kana tazodaro mapurisa akazotora danho ravo randinoziva kuti for sure kana vakaramba vachienderana nedanho rokuita mhirizhonga vati harichatorwa danho iroro, vanga vachakandaniswa sezvinoreva mutiremo. Ivo vozomhanya vachiti ah kodzero dzevanhu dzatorwa kuno, vomhanya kuna naAmerica, vomhanya kuna naBritain.
Taura nemasangano evashandi vehurumende ati iwo haasi kufara neuori huri kuitika muhurumende, nokudaro ndosaka ari kunyunyuta achitaura zvido zvavo kuti zvigadziswe nehurumende, asi haafare kunzwa mutungamiriri wenyika ako vati vari kuita zvematongerwo enyika.
Hakuna munhu anongofarira corruption, hakuna munhu anongofarira zvouori. Dei kuri kunzi pane kune vanhu vanotsutsumwa kana kuti dei kwakuri kunzi kurwisa uori kwakashata, ingadai vamunangagwa vachinzi vakashata. President weZANU PF vanova president wehurumende renyika yeZimbabwe is on the forefront fighting corruption, ndo vari pamberi isu tichitevera. Dei vari kusaka kuti dzimwe nhengo dzinobva mubato redu munomu dzadzisingasungwi nenhau dzecorruption, dzimwe dzakaparwa munguva yana President Mugabe dzichisungwa pari zvino tisingatarisi nokuti munobva kumatongerwo enyika ebato ripi kana kuti unobva kukereke ipi kana kuti unobva kunyanga ipi, hatisi kutarisa izvozvo.
Avo vanga vari mushandi mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi vachitaura vari parunhare vari muHarare. Mutungamiri weBotswana vaMokoetsi Masisi vanoti hurumende yavo haisi yakabvumidza kushungurudzwa kwezvizvarwa zvekunzwe kwenyika nezvizvarwa zveBotswana sezviri kuitika kuSouth Africa. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
VaMasisi avo vari kutarisirwa kupiwa usachigaro webazi rinoona nezvekudzivirirwa uye matongerwo enyika dziri kumaodzanyemba kwaAfrica reSADC Organ on Politics, Defence and Security Cooperation mwedzi unouya, vakati nyika yavo ichadzivirira vanhu vanobva kune dzimwe nyika kune avo vari kuda kudyara dzinde reruvengo muBotswana.
Kuvanhu vanobva kune dzimwe nyika avo vari kuita zvemabhizimisi vachigara muno, hurumende yeBotswana ichaedza nepainokwanisa kuvachengetedza nekuvadzivirira kune avo vari kuda kudyara dzinde reruvengo munyika ino.
Vakashora zvikuru kushandisa mashoko ekunyomba kana kutuka vanobva kune dzimwe nyika. Kuri kuitwa nezvimwe zvizvarwa zveBotswana zvichishandisa madande mutande, vakati kuita kwakadai tsika yakaipa zvikuru.
Kushandisa mashoko ekunyomba kuvanhu vanobva kune dzimwe nyika avo vari kugara muBotswana haisi tsika yedu. Ndokumbira kuti vanhu vanobva kune dzimwe nyika vari muno nekuda kwekuti vari kushanda kana kubhakacha vapiwe kodzero yavo, nokuti vari kuita basa guru mukuvandudza upfumi hwenyika ino.
Vanhu vakawanda vane mabhizinesi muBotswana vanobva kunyika dzakafanana neZimbabwe, India, Pakistan nedzimwewo nyika, izvo zvisiri kufarirwa nevamwe vagari vemunyika iyi. Zvizvarwa zveZimbabwe izvo zvinoti zvinomboshungurudzwa nemashoko anotarwa nezvizvarwa zveBotswana zvinoti zvagamuchira nemufaro mashoko avamasisi. VaBlessing Mafa, avo vanoita basa rekugadzira magetsi mudhorobha reFrancistown, vanoti mashoko avamasisi anoratidza utungamiri une udzamu.
Kutaura kwemunhu anenge aona chimiro chezvinhu zviri kuitika nemhaka yekuti nyika inganzi nyika iri yega, kunzi inzi Botswana inofanira kunge iri nyika inenge ine sapoti yemamwe marudzi. Saka ukadzemara waita rusarura, zvobva zvazoita izvo kuti vamwe vanenge vachikubatsira sezvaakuitika kuSouth Africa, yekuti muri kutibata zvisina kunaka. Saka hakuna tiragiri chauya. Saka inenge iri muvhi yekuzama kuda kugadziridza kuamenda kana kusimbisa zvinhu zvakanga zviripo.
Nyanzvi munyadzi tsika nemagariro vaThomas Berejena vaudza Studio 7 kuti mashoko avamasisi anoda kuzadziswa nekudzika mitemo uye kutanga matare anotonga nyaya dzekunyomba kana kuti quality courts, nekuti muromo hauzarirwi nerwizi.
Sekutaura nemuromo zuri izi, kasi kana uine shungu nerudo rekuti uda kuita zvinhu izvozvo, unotanga wazvidrafta pasi. Zvinofanana nebusiness plan inongoita akadaro, haungongotauri chete chete chete, nekuti vanhu naivo vada kuti vaite se vaprotect, ende kuvaprotecta kukura kwenyika, kubatana kwevanhu.
Mukutanga kwesvondo rino, mutungamiriri webato rinopikisa muSouth Africa reEconomic Freedom Fighters vaJulius Malema vakashora zvikuru zvizvarwa zveSouth Africa zvaishungurudza zvizvarwa zvedzimwe nyika zviri kushanda muSouth Africa sevatyairi vemagonyeti. Magonyeti aichairwa nevekune dzimwe nyika akapiswa muCape Town nekuKwaZulu-Natal mumhirizhonga yemarudzi iri kuitika muSouth Africa. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndimi Shingirai Madondo.
Yashika nguye kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvuru nezvuru zvevanhu verudzi rwechisufi zvakaungana nezuro parufu rwemumwe mukuru mukuru wechitendero Sheikh Muhammad al-Kazanazi kumaudzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweIraq. Parufu apa paiwo nevanhu vanodarika mazana mashanu verudzi rwemakedish emuIran. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganyahuye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka, tine hurukuro nemumwe mudzimai ari kuita iye mabasa ekubatsira vana vechikoro vari kuVictoria Falls pane mumwe musha vachiedza kuvadzidzisa panguva iyo zvikoro zvakavharwa pamusoro pedambudziko reCOVID-19 kana kuti coronavirus. Rikai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uye zvekuti zvii zvavari kuita panguva ino yeCOVID-19 lockdown.
Zita rangu tinonzi Lydia, uyezve tiri kuita basa rekudzidzisa vana kuno kuMonde Village nenguva ino yelockdown. Sezvo zvikoro zvakavharwa, tiri kugadzira mastudy packs vachienda nawo kumba vachinonyora sezvo vasingakwanise kuti vawane zveE-learning.
Chii chakaita kuti mufunge kutanga chirongwa ichi?
Chakaita kuti titange chirongwa ichi, takaona kuti vana vekuno kumaruva vasarira muzvifundo zvavo, vamwe vari kunyora maexamination mukore rino. Vamwe vachaguma vafunga kusiya chikoro zvachose uyezve vazhinji vari kugara nana koko.
Muri kuita chirongwa ichi muinani uyezve muri kushanda nevana vangani pari zvino?
Pari zvino tiri kushanda tiri vatatu, ini nevana vangu vaviri. Mukomana mukuru ari kutarisira kuzoenda kuuniversity nemusikana ari lower 6. Vana tiri kushanda ne 19 nokuti mastudy pack tonyora nemaoko. Ndiro nani ratiri kukwanisa zvaizvezvi.
Zvii zvamuri kudisa, zvii zvikwanisiro zvamuri kutsvaga zvamungada zvekushandisa pazvirongwa zvenyu zvamuri kuita?
Zvekushandisa zvatingade kunyanya e-stationary. Laptop ingatibatsire chaizvo pasyllabus. Community yakatipa pekushandira, tingafare kubatsirwa kuvaka klasi. Kuti chero zvavhurwa zvikoro, vana vabatsirikane ne-study center ne-library.
Vanenge vachida kukubatsirai vanokubatai papi?
Vanenge vachida kutibatsira ndinobatika pa 263-774-749901. 263-774-749901.
Regai timbonzwa kubva kune vamwe vana vechidiki vari pachikoro ichi vanotaura ivo nechirungu sezvo vasingadzidze rurimi rwechishona kunzvimbo iyoyi. Totanga nemusikana ari mugrade 7. Regai tinzwe kuti ari kuti chii. Apo tiri kunzwa Rumbidzai ari kuti ari mugrade 7 uye gore rino achange achinyora iye bvunzo dzegrade 7. Tiri kunzwa apo kubva kuna Tabitha ari kuti iye ari mugrade 4 uyezve nekuti havasi kuenda kuchikoro nedambudziko recovid 19 ari kudzidzira iye samu pachikoro ichi. Apo tanzwa kubva kune Shelter ari kuti iye anodzidza maths, ndevele nechirungu. Tiri kunzwa mukomana wechidiki ari kuti ari mugrade 4 anofarira zvakare samu. Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Lydia Zulu vekumonde village kuVictoria Falls avo vari kuita basa rekubatsira vana vechikoro vemunharaunda yavo kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mfanganya huye ndiri muWashington, umo ndiri kutepfenyura ndiri kumba pamusoro pedambudziko rechirwere checovid 19 kana kuti coronavirus.
Tinotenda Marvelous nechirongwa chavatipa nhasi. Iko zvinotochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Ndinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka rekubata sachigaro vebato reMDCT Senator Morgan Komichi kuti tinzwisise kuti sei nasi uno vave kuti MDC Alliance harisi bato asi ivo vanga vachishanda neboka iro reMDC Alliance kubva muna 2018 musarudzo kusvika pazobuda mutongo weSupreme Court uyu. Senator Komichi, vakawanda vangada kuzwa kuti chii chakatora nzvimbo chakasvitsa kuti musiye MDC Alliance yamamuchishanda nayo nguva yose muchienda kuMDCT iri kutungamirwa yezvino namuzvare Tokozani Kupe vakafanobata chigaro?
Ndinotenda zvikuru nemubvunzo wavabvunza chikomana nokuti vanhu vakawanda vari kuvhiringidzika neiya iyoyo. Asingazivi vanhu chokuti inini saSenator Komichi, National Chairperson weMDCT, handirambobvira ndasiya MDCT. MDC Alliance yataifamba naye yanga iri election pact. Tasingafambi neparty inonzi MDC Alliance. Hatinangobvira taforma party inonzi MDC Alliance. Hatinangobvira tasiya MDT. MDC Alliance isi zvatakawirirana kuti tinoshandisa pamaelections. And afterwards, tasingafani zvakare kurishandisa nokuti izita ranga riri re-election corporation yanga iitiwa pamapato anosvika 7. So inini handina kubvira ndasiya. Vanhu vasiya bato redu ndivana Nelson Chamisa nevamwe vake. Ndo vasiya vaenda kundoforma chinhu chinonzi MDC Alliance. Isu takasara tiri pamuzinda weMDC paHarvest House nanhasi tiripo tisu takasara zvakare tina ma members of parliament arimo muparliament iko zvino tisine the right to recall tizvagare takasara tichiwana mari ye finance act protect tirikiwana mari yacho because tiri mu MDC nekati komichi munhu ari consistent ne struggle ye MDC komichi munhu ari loyal to the struggle ye vanhu
vakomichi ndimi makamuri election agent wavashamisa musarudzo dza 2018 makakwikwidza zvakare kuti muwane chigaro kuCongress yebato reMDC Alliance yakaitwa kuGweru. Makanga musingazivi here nguva yose iyoyo kuti MDC Alliance arisibato?
Thank you so much for the second question. In actual fact, posti pataifamba ipapo kubva pa 2018 tizosvika kuGweru Congress yanga iri MDC ndoyenye yataitevera ndoyataiurana tose tichiziva izvozvo. Hapana kubvira paitwa chibvumirano kana kutogara pasi kuti akuchinja zita rekunzi MDC tichienda kuMDC Alliance. Saka isusu tatina bvira tarasvika uwe clear takazoshamiswa takuona vanhu vava kuti MDC Alliance ibato. MDC Alliance yanga iri trade name, yanga iri tag re-election. But my documents edu ose kubva kuconstitution but wanga chingonzi MDC headquarters at Fort Nelson Mandela. And it was very clear kuti ma MP atinawo ese anga akaiswa ne MDCT, ama akaiswa ne PDP, ama akaiswa ne MDC Green. Paka pasina kana confusion. Takaita anniversary celebration muna September 2019. Munhu ese akaenda izo 20th anniversary. Hatina kuziko second anniversary. Kureva kuti that was MDC Alliance. So munhu ese ari clear. Vanhu chete vada kungova ne clarity kuudzwa kuti manga muchinyeperwa. Vakomana vasingatora chokwadi.
Vakawanda vari kuona kunga imi vakomishini vamwe venyu muri kushandiswa nezanupf kuparadza MDC Alliance kana kuti kuparadza opposition muZimbabwe. Munoti
yechokwadi vanhu vakawanda vanofunga kuti ndokuparadza opposition politics in Zimbabwe. Opposition politics yakuvakika kuti patinosvika 2023 elections tinge taana ma true democrats taane true opposition political parties. Tinotenda Mwari kuti this incident yakaitika pachine 3 years to go to election. Lelo vanhu vakamira takazozviita 1 year before elections mafiers ana vanhu iwo aita come true. But ivo zvino kwete vanhu vanozochinja. Musaneswa nemumvuri unazotiko uripo wakomana realize with time mvuri unochinja size ne shape with time zvinhu zvinochinja. The MDC leadership that is there has got a clear vision of where we want to take the party.
Muri kutarisira here kukwikwidza kuti muwane chigaro pa iyo extraordinary congress ichaitwa ne MDC iti
zvichaitika pa congress zvinobva kuvanhu kuti ndichakwikwidza here ndinogona kuda ndeta ambition asi vanhu vachiti general tsawa mukwani baba Abraham izvasizvei. So haufani kumanichiza but kana vanhu vakanditi baba komichi muye mutungamiri nguva yenyu yakwana, nguva yamwari yatatakamirira yakwana. Whom am I to refuse? This is a democratic party, we want to practice democracy. So really hapana chinotyisa nekuti kana mwari vachida kuti uite basa ravo vanokupinda mweya vanhu vezimbabwe, vanhu vezimbabwe wokusarudza. Hatine chitsotsi, hatidi kuredirection, hatidi umbavha nekuti ndokwatiri kutiza. Takaona utsotsi hwakaitika makore maviri apfuura vanhu vakagumbuka, vanhu vakarwadziwa. It is used as a new leadership must commit ourselves that we shall practice true democracy.
Manga makateerera kuna sachigaro webato reMDCT Senator Morgan Komichi muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuoneka yane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Ndoti murare zvakanaka vateereri.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 munyika hwakakwira nezuro kusvika pamazana mapfumbamwe nemakumi mana nevaviri kana kuti 942. Vafa vava vanhu gumi nevatatu, asi huwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Masangano evashandi opesana zvikuru nemashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, ayo vakataura vari mudare repolitiblo yeZANU-PF nezuro. Bato reZANU-PF royambira vanhu kuti vazvibate uye vasiyane nenzira yekuda kuratidzira munguva ino yeCovid-19. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, zvitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndiri mu Washington DC. Ichiti murare zvakanaka vateredzi.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela kuStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 11 kuNtulikazi 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, inani labantu asebebulewe ligcikwane leCOVID-19 elizweni sele lichumi lane 14 kulandela ukubhubha kwesifazana obeleminyaka engamachumi ayisithupha lantathu emathebeleleni North. Izakhamizi zakobulawayo zithwale nzima namuhla ngenxa yokuswelakala kwamabhasi kanye lamakhombi enkampani yezokho aya edolobheni.
Sagcina nje sivuthana siba baningi, saquma ngenyawo sibuye enkulumane. Lamhlanje ekuseni savuka futhi aswelakala amabhasi kungela ngishona eyodwa. Lapho abantu bethu ma-private ade bekhona bebesithi 50 pound, kodwa i-50 pound yankhona zagada kangaki.
Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu e-1893 Mthwakazi Restoration Movement namuhla yabele abantu emagwegwe leluveve amanzi okusebenzisa.
So sikubone njengangomthwakazi ukuthi sihlanganelane labantu bakobulawayo sizama ukudinga amanzi angcono, sisebenzisana le city council siyedonethela abantu labe health organization, ngoba ngeke sikwenze lokhu singela abantu be health organization.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inani labantu asebebulewe ligcikwane leCOVID-19 elizweni sebelichumi lane i-14 kulandela ukubhubha kwesifazana obeleminyaka engamachumi ayisithupha lantathu 63 emathebeleleni North, ukutsho ugatsha lwezempilakahle embikweni eliwethule izolo ntambama. Luqhubekelwa wathi asebetholakale belegcikwane leli sebengamakhulu ayisithiyagalolunye lamachumi amane lambili i-942 kulandela abalichumi lasithupha abatholakale belegcikwane leli ngemva kokuhlolwa. Phakathi kwabo abavela iSouth Africa bayisikhombisa, oyedwa ubevela kweleBotswana, abayisikhombisa bebevele bengabaphakathi kwelizwe. Izakhamizi zakobulawayo zithwale nzima namuhla ngenxa yokuswela amabhasi kanye lamakhombi enkampani yezokho aya edolobheni. Ubathabile Masoko sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Umnumzana Atlas Moyo ongumqondisi wenhlanganiso yezimota zokuhambisa eYechova Mbayiwa uthi uzwa ubuhlungu uma izakhamuzi ziswela imota zokugada. Uthe lanxa amafutha ezimota engatholakali emagalajini, wona bebesenza icebo lokuba bathenge ezitaladeni ukuze uZulu athole imota zokugada. Umnumzana Lindani Dawu, umhlali wakobulawayo, uthi kungcono uhulumende avumele abanye abasebenza ukuthwala abantu ukwenzela ukuthi isimo lesi sibe ngcono.
Awudaba le-transport seluhluphile kakhulu isi. Wonke ama-roads akula mabhasi, sazi kumbe indaba yefiweli kumbe basitrayikile njalo. Maybe nxa uhulumende engakhonsida ukuthi amakhombisi wonke lana amanye ibuyele ekwane esukuthi eChove, sihwe nxa sikhangela even lawo la amazukukhombi la mazukubhasi achovayo kathesi akusena social distancing eyayikhona kuqalisa, abe gcwele pamfama abantu beminyezeleni le mali ayinini kuyabe ungayenzi vele. So indaba ye-social distancing vele lapha ingakhe ayisebenzi, kodwa ukuze kuxazulwe le ndaba ama-private operators lawa avunyelwe ukuthi engene emgwaqweni yancedise ethwala abantu, ngoba kathesi nxa bethwala abantu ngekho emthethweni babhatalisa imali ezinzima ngoba bathi babebalekela amapolisa.
Umnumzana Ronald Khumalo laye ongumhlali wakobulawayo uthi mhlawumbe abasebenza ezukho bakhalele umsebenzi kumbe kusilele amafutha ezimota.
Kunzima ngoba la kuma-roadblock imali idlula khonapho, nxa ungumuntu uthwele abantu afika bekuthonisise ukuthi waye kuthwele abantu
abantu abana social distancing even uma lihlezi liba lutshwane abangafuniyo ukuthi izimoto zithwala abantu kodwa izibuko isiphatha kabi kakhulu ngoba kunje bese si mina njengami ngokhile ngisukuse lapha eyathi ngisiya khona akula moto emgwaqweni lama private cars bayesaba ukuthwala besaba amapolisa not even bus eyi-1 efikile silindile amabhasi for long hours sezasuka e-bus stop sesibuyela ezindlini sibonte amabhasi angikhona kakhulu.
Unkosikazi Nozithelo Masuku uthi inkampani yeZupco ihlukumeza abantu ngendaba yama-tap card akhe ngoba abangelayo balinda kuze kube sebusuku.
Kweleka babisele nje amakhono ngoba khathesi uhulumende eqiniso nehluleka uboZupco. Akula social distancing enzakalayo akulani kakubiselwa amakhombi nje isikhoma somuntu sizikhulume ukuthi umuntu uyagada uZupco ngale kumbe uyazigadela ikhombi ngoba athese emabhasini sabe siminyene kusiba lo msindo wama tap card la adalwayo ngoba oyabe phethe cash ungelalo tap card lawo uZupco vele ugada ebusuku. So khathesi okwamalanga nalawa I think ukukhanyile nje uhulumende kakwanisi lapha baye besithi 10 rand be 50 cents yes uyagada uthini but nxa sulo muntu wakho esibhedlela omele uyembona kula ngenye indlela.
Umnumzana Ndumiso Chabalala uthi abezimota babhadalisa imali engamabhondi angamashumi amahlanu njalo limali ngeke umuntu ayenelise ukugada aphinde ngayo.
Izolo sihambe elayinini yebhasi uZupco sizitshela ukuthi sizathola i-transport kodwa sayiswela sisuka emsebenzini sama from 4 kwaze kwayabamba abo 6 sagcina nje sibuthana siba baningi saquma ngenyawo sibuya enkulumane lamhlanje ekuseni savuka futhi aswelakala amabhasi kungela ngishona eyodwa lapho abantu bethu ma-private ade bekhona bebesithi 50 pound kodwa i-50 pound yangikhona zwagada kangaki ngoba lamuhla ekuseni ngigade ngayo 50 pound esemsebenzini ngoba bengifunakala emsebenzini kodwa ngeholo la ngikhona ngiyeke ugade nge-50 uphinde.
Umnumzana Gift Rukweza oyisikhulumeli seZupco kobulawayo utshele iStudio 7 ukuthi ngakho emsebenzini ngakho wedlulisela imibuzo komunye oyisiphathamandla salinkampani umnumzana Tinei Rwasoka ongazange adobhe ucingo lapho iStudio 7 izama ukuzwa imbono yabo ngalolu daba. Amagalaji amaningi lamhla kanye lalapho amabhasi enkampani kaZupco anatha khona amafutha abewome cha okusuke kwabangela ukusilela kwezimota. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu e-1893 Mthwakazi Restoration Movement namuhla yabele abantu emagwegwe leluveve kobulawayo amanzi kulandela ukuqhamuka komkhuhlane wesihudo kuleli dolobho ngenyanga edluleyo obikwa ubangelwe ngamanzi angahlanzekanga. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kwingxoxo esiyiqhubele siphathamandla salinhlanganiso unkosazana Shaleni Buhlebethu Ndlovu.
Njengenhlanganiso ye-1893 Mthwakazi Restoration Movement siyinhlanganiso ekhangelele abantu bemthwakazi. Sikubone kuso kuludubu kakhulu indaba yamanzi elokishini emalokishini akobulawayo. Uthole ukuthi abanye sebelabo 2 weeks bengathola amanzi. Iluveve njengayo they've been getting contaminated water. Sekulama sokuze kwafa abantu abafika inumber 8 abantu abangu-13. So sikubone njengani ngumthwakazi ukuthi sihlanganelane labantu bakobulawayo sizama ukudinga amanzi angcono sisebenzisana le city council siye donatela abantu labe health organization ngoba ngeke sikwenze lokho singela abantu be health organization ukuthi sihlanganelane ndawonye sizama ukuthi sithola amanzi a health siye donatela indawo zombili siye donatela abantu laba ukuze bethole amanzi ahlanzekileyo bengakungabi kulokho kusiba labantu abagulayo emphakathini wethu njengosizukulwanisa kobulawayo.
Uncedo lolu olwamanzi liluthethe ngaphi? Luncedo oluzafinyelela abantu abangaki? Lizaqhubeka ngalo yini kumalanga azayo kumbe bekungwalamhla kodwa?
Uncedo lolo sibesebenzisana le city council labe health sisebenzise bona sathola amanzi kuma-boreholes. Sisebenzisa amabhawuza abo ukuthi siyedonethela abantu 18,000 liters per ilokishi. Njalo uncedo lolu asilukhankaselanga kuphela ukuthi sikhangele imagwegwe leluveve kuphela kodwa sikhangelele ukuthi sikhangele indawo zonke ezile shortage yamanzi ukuthi sibasize ngoba amanzi ayimpilo kakhulu emphakathini. Ngikho ke asikho umsebenzi wanamhla kuphela kodwa khangelele ukuthi siqhubeke sisiyaphambili size sithole isolution yokuthi sithole amanzi aclean endaweni njengabo Luvivi, siphinde njalo sithole amanzi aclean azatholakala azatholwa ngumphakathi wonke endaweni yakoBulawayo.
Abantu balamukele njani lolu sizo?
Umphakathi ulamukelele kuhle lolu sizo ngoba abantu bese bekhathele ngalo sibili indaba yamanzi leyo. Bajabulile ukuthi labo balala belamanzi ahlanzekileyo bengelavalo ukuthi bavuka kusasa abantwana begula kumbe abantu befile.
Lo ngonkosazana Shalin ubuhle bethu Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo loluntu A1893 Mthwakazi Restoration Movement sixoxela ekoBulawayo.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe.
Izakhamizi zemaphandleni zithi sezidlela evalweni kulandela ukuqonga kwenani lalabo asebebulewe ligcikwane le-coronavirus kuleli kumbe abafunyana belalo. Okwethusa abaningi ukuthi inani lalabo ababaleka kuma-quarantine centers lalo liyakhuphuka okufaka abaningi engozini. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inani lalabo asebetholakale beligciwane le-coronavirus esabelweni sezansi emaNdebeleni ligonge lisuka kumathuma esishiyangalombili 90 ngomgqibelo odlulileyo lisiya kwabalikhulu lamathuma amahlanu lane 151 izolo. Osekuthiye izakhamizi kulesi sabelo zitshaya luvalo imbiko eveza ukuthi izizalwane zakulele ezivela kwamanye amazwe ezikuma-quarantine centers lapho kuhlolwa abantu ukuthi bengabe belegciwane leli ziyabaleka kulezi ndawo ngoba zingaphathwanga kuhle okulakho ukumemethekisa i-coronavirus. Kuyona leviki sebefika phosa amathumi amathathu asebebaleke kuma-quarantine centers abadlisa i-Bedbridge, iPangani, eseFlabusi kanye nesikhoveni esigodini. Ababaleke e-Bedbridge balithumilane njalo bonke babikwa betholakale belegciwane le-coronavirus ngabantu abakade besemajele kwele South Africa engakaphendukiswa ekhaya. Umnumzana Ntando Ndlela isakhamuzi eFlabusi njalo uthi bahlalele evalweni ngalolu daba.
Kuyasethusa kakhulu ngoba sisinanzelela ukuba kufaka kanganani impilo zabantu engozini. Abantu laba balezizathu zokuthi babaleke lanxa kubaleka kwabo kuyinto engakhonhle, kodwa okokuqala sithole imbiko yokuthi abantu laba batholi ukudla okwaneleyo. Njalo kwesinye isikhathi bayahlala insuku ezimbalwa, insuku eziningi kakhulu bekhonapho bengathestwanga, kugcina lowo lomkhuhlane sethele abanye abangela mkhuhlane.
Amazwi akasekelwe ngumnumzana Mthulisi Thabangu oyisakhamuzi esitezi odwa uhulumende kumele athathe amnyathelo aqinileyo ekulwiseni leli gciwane.
Ngendlela inani elokhu likhuphuka ngakhona sokusenza sihlalele evalweni, njalo into emangalisayo ukuthi amabhoda kuthiwa amabhoda avaliwe kodwa abantu bayachaphuza, kuthiwa abantu abangaka bavika ababanjwe bavelela ngaphandle kwamazwi. Bese kusinika umbuzo ukuthi kanti pho abantu laba badlula ngani. So sifisa ukuthi ngawo uhulumende uyathatha amanyathelo abanzi ukukhangelela emngceleni, njalo bavalelwe kuma-quarantine centers bangaphumeli ngaphandle ngoba bazenza sibhubhe ngayenalo umbhuqazo.
Unkosikazi Sibusiso Mpala uthuzulu laye kumele athathe amanyathelo okuthi azivikele kuleli gciwane.
Siyacela ukuthi ngawo uhulumende uyangenela engavula amabhoda ngoba anxa evula amabhoda abantu bengena uba mnengi kakhulu memetheke ngamandla. Labantu aqonqosela ukuthi abantu kabahlale ndawonye bengahambahambi ama-distance i-1 meter apart ngomuntu. Kwenzakale khonokho abantu bakulandele lama-mask njengoba kuthiwa lapho esihamba khona singajiya ama-mask.
Abebuto kanye lamapholisa kubeba besithi okudala ukuthi abantu babaleke kulezi ndawo yikuthi kazibalekanga kuhle njalo bona kabalazi impahla zokuzivikela okudala ukuthi kube nzima kubo ukuxhotshisana lalabo ababalekayo. Ekhuluma emhlanganweni oqhutshwa ngolwesithathu eGwanda ngokulwisana lokumemetheka kwegciwane le-coronavirus, uLieutenant Melissa Mandushke owebutho uthi akunokudala ukuthi abantu bebaleke yikuhlanganiswa kwalabo abalegciwane labangelalo. Uthi njalo ababalekayo bethusela bezomvikela ngokubakhwehlelela xa bebaqhotshanisa, okudala ukuthi badedele emuva ngoba bengelazo impahla ezokuzivikela. Ekhuluma emhlanganweni ebandla lezanu PF ePolitibureau esigodlweni eHarare izolo, umongameli Emmerson Mnangagwa uthe sokufanele ukuqiniswa imigoqo yohlelo lwe-lockdown kanye lezokuhlola uzulu igciwane le-coronavirus ngendlela yokwenqabela umemetheka kwalo elizweni. Kusenjalo umphakathi kulesi sabelo useveze imibono ethiyeneyo ngomthetho uhulumende afuna ukuwubumba okuhlolwa okubhalwa ngozulu ebulenjini owe-Cyber Security and Data Protection Bill. UNkosazana Linda Mpofu, umkhokho wenhlelo zenhlanganiso ye-Community Youth Development Trust, CYDT, uthi kukhona ongaqondanga ngalo mthetho.
Ku-section 5 and 7 isifiso sami ukuthi kube le ama separate independent bodies, kube labe cyber security, labe data protection, and then iParliament iyenze umsebenzi wabo wokuba le oversight role. Nxa sisenza ithetho enje, ngilesifiso sokuthi sidinge ama best practices kwenzela ukuthi lathi singagudluki kulokho okwenziwa umhlaba wonke.
Kodwa uMnumzana Malakhe Nkomo olilunga lebandla lezanu PF uthi kuqondile ukuthi ube khona lomthetho.
Sibonile thina umhlaba wonke ukuthi information lepho ngihamba nje kuphela ingazange ilandelelwe, iba lakho ukuthi kube lokuguqulwa kwahulumende lokuthi nje awuhulumende lokuhlukuluzwa kwempilo zabantu. Ngoba lami nginjenje angeke ngifune mina ukuthi yami impilo iphongu chaywa nje umhlaba wonke kungela bufakazi, kungela zizathu, kungela mvumo yami. So ngaleyo ndlela iParliament ngihambali phambili liyebhalisisa leli bhili mina ngiyalisekela.
UMnumzana Albert Ngulube olilunga lekomiti edalele ePhalamende ebona ngokuhanjiswa kwembiko uvumele ukuthi iParliamente yenze iphutha ngokubhala lo mthetho ngesiNgisi kuphela okudala ukuthi iningi lingawuzwisisi. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ngulube.
Siyabonga Albert. Luyalandela uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Lingali tshona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Greta Bodloza Sibanda, ingcwethi kwezamasiko.
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Sanibonani baba Gande, sanibonani balaleli bonke, mthwakazi omuhle. Ngiyabonga ithuba lelo ninikeze lona babukani.
Ungasitshela ngamafitshane ukuthi ubona njani udaba lolu olwesithombe sikambuyane handa ukuthi wasizafakwa eHarare?
Baba Gande, ngiyabonga kakhulu njalo ngiyabonga abalaleli. Kuqakathekile ukuthi khona izimbali zethu sizigcine. Kuqakathekile ukuthi khona sihlonipha amakhosi ethu. Nxa labo behlonipha amakhosi akiwo khona lekibo, hayi sabakwenze khona lekibo. Kanti-ke lathi ngapha lathi kumele sihloniphe amakhosi.
Kodwa bona labo abafuna ukufaka isithombe bathi bona yikulondoloza imbali yesizwe. Wena uthini ngalokho?
Umbuyane handa eHarare baba Gande uyisikhonkwane. Umbuyane handa eMashonaland ulidlozi. Umbuyane handa eMashonaland uyinkokheli. Ikho ke nxa ngithi ngiyakhangela ngibona kuqondile kubo ukuthi khona bambeke abe yisikhumbuzo ukuze izinto zabo zibahambele kahle, ngoba ngathesa izinto zabo zibamelanga kahle. Ikho ke balokucabangela ukuthi khona nxa bengenza lokho funa izinto zabo zibahambele kahle.
Asithi bafuna ukwenza lokho ngesinye isikhathi ilizwe ilingamanga ngendlela eliyo nakathesi imali ikhona lokunye konke kulungile. Kuyabe kulungile na ukuthi kufakwe isithombe sikambuya nehanda eHarare njengoba kulesithombe sika mnumzana Joshua Nkomo kobulawayo?
Iye, kuliqiniso sibili njengoba nangitshilo nje phezulu ukuthi khona ulwana umuntu kubo ube isikhonkwane, kubo ube lidlozi. Ikho ke ngalokho ke nxa bembeka vele bona bathi balondoloza bona ngokwabo, balondoloza imbali yabo, bahlonipha amakhosi abo, bahlonipha izinkokheli zabo, bahlonipha abelaphi babo. Ikho ke nxa ngikhangele ngibona kuyindlela yokumhlonipha kubo bona khona ngale, ngoba kubo khona ngale ube inkokheli ebaluleke kakhulu lapho konke abakwenzayo bathi bona bancediswa nguye.
Ungavalelisa abalaleli?
Khona kande nje kubi kathesi ekutheni nje isizwe kasimanga kuhle, kodwa njengobona ngishilo ukuthi khona abantu laba bona balala ukholo lwabo, bayakuzwisisa ukuthi khona lo muntu nguye ongabakhokhelela, nguye ongabavula ingqondo, nguye ongabavula amehlo. Empeleni izinto zonke zilungile, kuqondile ukuthi mambeke lowo muntu, ngoba kibo lowo muntu usho impilo yabo, kuye kibo lowo muntu usho indlela, kibo lowo muntu uyinkokheli. Ikho ke ngalokho ke nxa bemfaka laphana ukuthi khona babe bembona, babe bekhumbuzana. Ngibona mina ngokwesintu babe benze into eqondileyo sizini, ikakhulukazi nxa ilizwe limi kahle, ilizwe lile mali, ilizwe lihlezi kahle. Kungaba kuhle kakhulu ukuthi khona babeke umprofita wabo, babeke induna yabo, babeke ikhosi labo, babeke isikhonkwane sabo.
Lo ke bekungumnumzana Vodloza Greta Sibanda ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gandhi, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilani
le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Namhlanje kwesiphathelane labesifazana sixoxa lo Nkosazana Magodonga Mahlangu, isiphathamandla senhlanganiso ye-Women of Zimbabwe Arise, sicubungula udaba lokuvulwa kwesikolo ngesikhathi inani labantu abahlaselwa ligcikwane le-COVID-19 likhuphuka.
Inhlangano sewoza njengenhlanganiso ezeleyile amalungelo lonke, ikakhulukazi ilungelo lezemfundo, besikhankasela kakhulu ukuthi ukuvulwa kwezikolo kungaqakathekisi ukuthi khona abantwana kumele bavule, singakhangeli amalanga, kodwa sikhangele ukuthi kumumo esikuwo we-COVID-19 kungabe konke kumi ngomumo yini ukuthi abantwana bafunde. Lapho abazafundela khona, izindlu zangkhona, ama-classrooms ayenela yini, inani labantwana lirejistiwe ukuze kube le-social distancing emaklasini, okufunda amabhuku kukhona na, izindlu zabo zihlanzekile na. Kumele kube ngumlando kahulumende ukuthi unike okulungisela amamaski, ama-sanitizers, ufumigate izindlu zokufundela, konke nje okumele okudingakala ukuthi nxa sithi under COVID-19 kuyafundwa kube khona. Njalo lokuthi lona igcikwane le-corona lingaphi, lisithinta njani okwakathesi, ngoba uhulumende kathi singeke athi uyavula isikolo akhangelele ukuthi khona abazali bazaqhubeka bebhadala indleko zesikolo. Kumele uhulumende akunanzele ukuthi umumo osikuwo utshengisele ukuthi khona abazali ba-under lockdown. Ihlobo athi se-South Africa phandle kwelizwe zibuyile emakhaya lazo kumbe zi-lockdown khona ngala zasebenzi. So imali leyo yathi incedisa kakhulu ezikolweni evela kuhlobo abazali abangaphandle kwamazwe kayisekho. Imali kade ivela kwi-informal trading kayisekho, ngoba abantu bahlezi ezindlini bacatshele igcikwane. So uhulumende kumele abele, nxa izikolo zithi ziyavulwa, abe nguye lo mlando othwala yonke into. Nxa udeclare isehlakalo national disaster kumele ukuthi ukuthona uthwala umlando njengokhulumende umnomzana wamathema kumele unanzele ukuthi khona kule education amendment act eka 2020 ekhuluma ngokuthi i education sokungiyamahala iyatsho lokuthi state funded education is ECD to form 4
la khuluma la yini uhulumende njalo ukukhona okunye likwenzayo ukuthi abone ukuthi alisuthiseki labazali abasuthiseki ngokuthi izikolo zivulwe kungalungiselelwana ukulwisana naleli gcikwane kuyini elikwenzayo ukuthi uhulumende awemukele umbiko wenu
okhona siloko sixoxisana labaphathintambo bezabelo esingathi ngama district education inspectors lama labo PD njengakathi sikhanga ukuthi kule mhloliso ebibhalwa yabo olevu ibhalwe kwathiwa yonke into imi ngesimo sithetheleli thuba ukuthi silonde uluhlu kade lubekiwe ukuthi yile lokuthi umonitor ukuthi yonke into imi ngesimo sokubhala kodwa sikhangelele ukuthi kube lokusilela laphana laphana yikho ukuthi ufaka lesilabo esizakuthatha emalangeni azayo sibuhambise kuministry siyemtshela ukuthi la announcer lezimseke ukuthi lina konke yonke into imi ngomumo kodwa on the ground sithole ama-gaps lawa lalawa lalawa and abazali abanye kwezinye indawo bagcine sebengena endlekweni kwindleko zokulungisa lezo ndawo ukuthi abantwana babhala ama-exams sihle simazise ukuthi lokho akusuze kwenzakala nxa izikolo zingavulwa ngoba abazali kabalayo leyo mali ukuthi bakwenze so siloluhlu ukuthi simonitor njani kuluhlu vele luvela kwi-World Health Organization ukuthi wona ukuze izikolo zivulwe kulama-six guidelines okumele alandelwe and alandelwe akhangelwa ngezigaba ngezigaba kungani khangela ngezigaba ngezigaba kumele ukuthi senze ukuthi nxa sisithona besilingathi iMatopo district iyavula isikolo nxa kungenzakala kube lomnyama ukuthi abantwana besikolo lama-teachers babanjwe ligcikwane le-COVID kule ndawo abangagcina khona balatshwe yini ngoba basaze besusuke kwi-district yabo besiya kwenandlela kwe-district ngenxa yokuthi baza kwenza kube lokuminyana kwezinye izigaba so uluhlu lokulungiselela awutsho ukuthi at national level silungiselele siya ngezigaba ngezigaba uhulumende yinto okumele ayenze naleyo lokho yinto esixoxisana ngayo kodwa sizathatha leli thuba lama-exams ukuthi la ma-exams ababhaliweyo abafosiweyo bekungalungiselelwanga yinto efosiweyo so ngokuvulwa kwesikolo kusuze kwenzakale so sisalinde ukuthi ama-exams aphele sese siqalisa umkhankaso wokuthi sibayingile silobufakazi obugcweleyo
leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Magodonga Masango isiphathamandla senhlanganiso ye-Women of Zimbabwe Arise nanko umculo wabafana bakagodlwayo
Joshua Nkomo Sabulo Anyongolo Aramatase Sakhela Zimbuke Ikhumbe sethula bethuki Bageza ngochapho Abanye begeza ngamanzi Uze mfundi abemfundu Qali wesiziba saseRhodesia Fundi amandebele Eyakhupha abamhlophe esizibeni Zabhula ukudela inkabi zasidunga Bhulugwe lendoda eyodwa Elikhoba lishumi lamadoda Ijubele imhlophe elakhe isidlele Wahlala imkhumbazana Wena wembumgodi Wangawuhlala owavula impunda Wasilela izikhawu Wasishumbula wasentumbane Hehlasela imanzi Abanye bewuvula ngelomileyo Unangunanga Namhlazana kungayiswe Ukhuluma bemfihle Obula wayo Phambili ngaphansi laphezulu Kanti sengizwe kwenkonjane Wayesizweni Umahamba yedwa
singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela izakhamizi zakobulawayo zithwale nzima namuhla ngenxa yokuswela amabhasi kanye lamakhombi enkampani yeZobco aya edolobheni inhlanganiso elwela ilungelo loluntu e-1893 Mthwakazi Restoration Movement namhla yabele abantu emagwegwele luveve amanzi. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7 p.m. kusvika na7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muriri.